mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 1 chikumi 2022 makacherera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. European Union inoparura chirongwa chekupatsira vechidzimai nevechidiki muZimbabwe kuti vapindewo mune zvematongerwo enyika. Zimbabwe ndeimwe yenyika dziri mumusangano mukuru weInternational Labour Organization uri kuitwa kuGeneva kuSwitzerland. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano remubatanidzwa wenyika dzeEurope kana kuti European Union rakaparura chirongwa chekupatsira madzimai nevechidiki muZimbabwe kuti vapindewo munyaya dzezvematongerwo enyika. European Union inoti ichabatsira vechidzimai nevechidiki nemari kwemakore maviri nechidimbu ari kutevera, ichiti chinangwa chechirongwa ichi ndechekubatsira vechidzimai nevechidiki kuti mazwi nepfungwa dzavo zvinzwikwe, izvo zvinogona kubatsira mukusimudzirwa kwenyika munyaya dzezveupfumi uye mukunyorwa kwemitemo inosanganisavo pfungwa dzevechidzimai nevechidiki. Mukuru wechikwata chenyika dzeEuropean Union muZimbabwe vaFrank Porter vanoti uwandu hwevechidzimai nevechidiki vanoita zvematongerwo enyika muZimbabwe hwakanyanya kudzika. Muchirongwa ichi European Union iri kushanda nemasangano emuZimbabwe eGender Links, Youth Empowerment and Transformation Trust neWomen's Coalition of Zimbabwe. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Gadziro Gwekwerere vanoti vechidzimai nevechidiki vanokanganiswa nekushaya mari yekuti pfungwa dzavo dzizikanwevo, vachiti chirongwa chatangwa neEuropean Union ichi chichabetsera zvikuru mukuti pfungwa dzevechidzimai nevechidiki dzishambadzwe uye kuti vakwanisewo kukukwidza mune zvematongerwo enyika.
Dano iyi yakanaka zvikuru nokuti madzimai ari mune zvematongerwo enyika mashoma, uye ari mashoma kudaro tinenge tichishuwirawo kuti vana vechidiki vabve mumastreets umune mune zvinodhaka vaengeje muzvinhu zvinovaka nyika yavo. Saka ichinhu chakanaka
kana takatarisazve magariro evanhu muZimbabwe, munoona sekuti vechidiki nemadzimai vakapiwa uremu hwakakodzera here kuti vapindewo munyaya dzezvematongerwo enyika.
Pari zvino hapana uremu hwacho. Mudzimai ukati dzimwe nguva upinde mune zvematongerwo enyika, unobva watoonekwa sokuti hauna kudzikama, uri nzenza, kana kutoti unotonzi pfambi, unotopiwa mazita. Saka hatingati zvine udzamu. Uye vechidiki pakugara kwedu isu savanhu vechitema tinongojaira kuti vakuru ndivo vanoziva uye vakuru ndivo vanotaura, unobva watonzi aiwa ipwere gaitinyararire vonyaradzwa vana nyamba vane mazano anotovaka vanenge vainawo. Saka pari zvino havasati vakuremekedzwa.
Chakaita kuti zvitore nguva yakadari kuti vanhu vechidzimai vapiwe uremu hunoenderana nenzvimbo yavo, chii se madzimai aramba ari sure panyaya dzakadaridzi?
Tatsika namagarire echitema takakura tichingoziva kuti amai vanonzi vanogara mumba mukicheni, basa ravo ndirokubika nokuchengeta mhuri, vana baba ndivo vanoenda kumatare. Ndozvinhu zvaingovako isusu tichizvarwawo mazera edu. Zvakazoti zvotanga kushanduka isusu tatosamukawo. Saka tsika dzedu namagarire evanhu zvinoita saizvozvo. Toenda chaizvo kuzvitendero, kunotaridza kuti zvitendero zvizhinji madzimai haanga sumuki kutaura chumu kana wana baba varipo. Saka nyaye chitendero, nyaye tsika na magarire ndiyo ya konzera izosu.
Kana madzimai nivashiriki wakapinda mnyaya ino moyo wese, munofu kato vesu niwanoti.
Ndofu nga zisopa nukuti wapinda sei, wakapinda wachiti ndisu tinoziva. Sino kuna kuneta wakapinde wa wakazi nini pisa wachisi remekeza nukure mekeza wa na baba wacho iwavo asi wachitari tokti wariku silaswa wanita sino pasa tambirika nukuga mshirika swakana
sayo zatora wavakure kuti wasi mzire madzimai newe chidiki kuti wabe wa active mnesha matonge rwenyika zino rwa kuti Zimbabwe pachamo manga msina wane waneshungu zokona izo zakada zishitika ere
wano Zimbabwe wanga wapo waneshungu zokuti zishitike asi zvikwanisiro vanenge vasina zvokuzopa madzimai acho nevakomana kuti vapinde mune zvematongerwo enyika. Matongerwo enyika anoda zvinhu zvemaresources zvikwanisiro, anoda zvakare mari funding yokuti chiro muchida kugadzira zvinonzi pachirungu zviya maflyers or maposters zvinotoda mari kuti zvidhindiswe muchishambadza donzo renyu muchishambadza zvamunokwanisira kuitira vanhu. Saka panotoda mari, saka ndiyo inenge yangaichishaikwa muZimbabwe kuti zvizotore vabva kure kuti vasponze.
Kana chirongwa ichi chikabudirira chisa munotarisira kuti madzimai nevechidiki vachauya vavo nacho vakaisawo patafura kuti zvionekwe kuti vane macontribution avanoita?
Nevechidiki tinotarisira kuti vazhinji vacho vachabva muhunu warasika kugara pamabridge vachiputa zvinoputiwa vachiita zvinhu zvisina pundutso. Saka tine totarisira kuti vane voswerawo njere dzavo dziri occupied vachiita zvinhu zvinovaka nyika vachikwanisawo kuti vaite maprojects savana vechidiki anosimudzira nyika namaresearch anosimudzira nyika. Madzimaiwo zvakare madzimai akakosha nekuti musha mukadzi. Madzimai anoziva zvinetso zvevana, anozvinetso zvamadzimai, anoziva zvinetso zvana baba. Saka madzimai anenge amira achiti ari kutsigira anoita nomwoyo wose.
Avo vange vari vanoongorora nyaya dzezvematongero enyika, Dr. Gadziro Gwekwerere vari parunhare kuFlorida muno muAmerica neStudio 7. Munyori mubazi reWomen's Affairs, Small and Medium Enterprises vaMoses Mike vakaudza vatori venhau kuti kuenzana nevamwe vose kwemadzimai nevechidiki nekuvapa masimba kunokosha mukubudirira kwenyika, vachiti hurumende yakamirira kubatsira chirongwa ichi kuti chibudirire. Musangano weInternational Labour Organization wechizana negumi uyo wakaparurwa zvondorapera kuGeneva kuSwitzerland uri kuenderera mberi, vamiriri vevashandi pamwe nevamiriri vedzihurumende vachiita misangano mumapoka akasiyana avari ari kuziya misoro yenhau yakasiyana-siyana dzinosanganisira kodzero dzevashandi pamwe nemabatirwo ari kuitwa vashandi nedzihurumende. Musangano mukuru uyu uri kupindwa nevamiriri vanobva kunyika zana nemakumi masere nenomwe 187 kusanganisira vanobva kuZimbabwe. Chikwata cheZimbabwe chinosanganisira mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions Amai Florence Taruringa, mutungamiri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions Amai Cecilia Alexander, munyori mukuru weZimbabwe Federation of Trade Unions vaKenya Shambiarira, vakuru vemapoka ehurumende uye chiri kutungamirirwa nemutevedzeri wegurukota rezvevashandi nemabasa vaLovemore Matuke. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vashamuyarira kuti tinzwe kuti musangano uyu uri kufamba zvakadii.
Chekutanga ndechekuti kuno kwatiri kuGeneva musangano wenyika dzose, asi vashandi vangade kuziva kuti isu kana tauya kuno tinouya tichida kusko pusha atingati ma agendas atinoona kuti aya ari kukanganiswa pada nevashandiri pada nehurumende pada nema investors anouya kuti zviongororwe zvigadziriswe nekuti isu masimba edu sezvamunongoziva vanhu vatinomirira vashandi havana rimwe simba kunze kwekuti kana zvinhu zvavo zvaomarara vangangogona kuramwa mabasa mushure mekuti varamwa mabasa tinoona zvekare vachisungwa vachirohwa vachidzingwa mabasa saka kuno kumisangano mikuru yakadai ndo inobatsira kuvandudza simba revashandi kuti zvinhu zvavo zviendeke
zvii zvamuri kukurukura kumusangano uyu
kuno kuti nema committees atirakatarisana nao atiri kuda kuti tipushe some of the agendas ini ndiri mu committee yema apprenticeship yayo kune zvekare committee of decent work and social solidarity economy kune committee on the application of standards ndo ma committees atiri kupinda taka govanisana saizvozvo asi mumwe nemumwe anogona kunopinda imwe yabhenge yapirwa asi ini ndakatarisana neyema apprenticeship ndakatarisana zvekare ne committee of decent work and social and solidarity economy
saka makomiti amuri aya akakosha zvakadii
pama committees aya muchaona kuti kune committee inonzi committee on application of standards iyoyo ndoyo inowanzoisa Zimbabwe patingati pamutaro wekuti inenge ichibvunzurudzwa kuti zvinhu zviri kuitika kunyika kwenyu maringe nekubatwa kwevashandi zvakamira sei but gore rino iri haipo Zimbabwe nekuda kwezvikonzero zvekuti takaonawo hurumende ichiedza kuzamawo kuti igadzirise sezvimwe zvinhu zvinoramba zvichitaurwa zvakadai sekuvandudzwa kwelabor bill zvakadaiwo zvikare sekuona kuti vashandi havachangosungwa-sungwa nje zvakadai sekuona kuti manational employment council ari kubvumidzwa kushanda akasununguka ari kubvumidzwa kushanda pasina interference yehurumende zvakadai sekuona kuti iwo matrade unions haasi kuitwa interfered with hatisataona achiitwa interfered and uye zvekare matrade unions haasi kupiwa atingati marestrictive measures saka izvozvo zvakaonekwa kuti hurumende yakatraya kuti inge ichiita zvinhu izvozvo maringe nebumbiro remutemo remailo conventions ana 86 87 89 akawanda mailo conventions hurumende yezimbabwe iri kuzama saka gore rino haisi pamutaro
iko kukomiti yenyu yemaapprendisi zvii zvamuri kutarisa uye zvinobatsira zimbabwe nenzira ipi
sekukomiti kwandiri yemaapprendisip muchaona kuti maapprendisip vanhu vanotarisirwa kuti vanenge vari mayoung workers vari kubva muzvikoro kunyika yedu yezimbabwe tine mauniversities mavocational training institutions asi mukatarisa vana vari kushaya nzvimbo chaidzo dzekuti vaende kunoita attachment izvi hazviitwe nehurumende chete nevashandirwi ndo vamwe vanonyanya kuita izvozvo muchaona kuti kwedu kunyika yekwedu uko kune mainvestors ari kuya in the form of Chinese ava havatodi kutora chero maapprendisip kana maattaches kana vauya nevavo ndo vanosikoshanda ikoko vedisi vanenge vachikoda vanoklina vanobika sadza nevanoklina matoilets saka senyika in the global village hazvina kwazvinotisvitsa inyaya ndichasimudza ndoda kuitaura zvakasimba ndakaita lobbying nezuro nevekukenya nevekunigeria tese tiri kuwirirana kuti machina aunza dambudziko kuhumanity vari in disguise of investments saka inyaya huru yatichataura iyoyo ende ndinovimba kuti sezvo tiri nyika dzakati kuti wandei dziri kuona uipi huri kuitwa nemaemployers ari kubva kumadifferent nationalities zvikuru sei China tichabudawo nehwaro hwakatinakei uye tichabuda nehwaro hwekuti vashandi vari kuita apprenticeship kunyika kwedu vagowanikwa vari vanhu vanowana zvinhu zvakavarerukira kunge vachishanda vachiita
avo vange vari munyori mukuru weZimbabwe Federation of Trade Unions vaKenyas Shamuyarira vari parunhare kuGeneva Switzerland naJonga Kandemiri weStudio 7 nyika dzemuEuropean Union dzakatadza kuwirirana mumusangano wadzo wakaitirwa kuBrussels kuBelgium pakupera kwesvondo dzichikurukura pamusoro pekutemerwa nyika yeRussia zvirango zveupfumi senzira yokuranga nyika iyi pamusoro pekutanga kwayo hondo neUkraine sangano reEuropean Union raka gadzira zvigazvishanu zvezvirongwa zvehupfumi zvavari kuda kuti vatemere Russia iyo iri kuramba ichirwisa Ukraine. Chimwe chezvibvumirano zvakataurwa nezvacho chinobata kudzikisa uwandu hwemafuta ekufambisa dzimotikari anotengwa nenyika idzi kubva kuRussia, izvo zvinogona kukwidza mitengo yemafuta aya yagara yakatokwira kare kubva patanga hondo iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reInstitute of Pan-African Thoughts and Conversations riri paUniversity of Johannesburg South Africa, Dr. Alexander Chisero.
Zvaikwanisa kudaro kuti boka reEU reEuropean Union ringe riri iro rinoenda pakati muku zama kuvandudza nekuyananisa mapoka maviri ari kurwisana vekuRussia nevekuUkraine, asi ndinoona sekunge vatinonokei nekuti boka reEU rine nyika 27 dzomuumbiridzwa 27. Nyika idzi dzine chinzvimbo chadzo dzakazvimiririra dzisiri EU. Dzakawanda dzati dzanga dzatemhanya kumberi kushoropodza Russia, kushoropodza vaPutin, kuvaisira zvirango zveupfumi. Saka handione sekunge kuyananisa kuchabuda nekuti divi reEU racho nhauyirwana dzekuti vari kurwisana ava vange vachikwanisa kutaurirana riitike harikwanisike nekuti ava vatori nedanho ravo ravakatora kare. Vane divi rinotozivikanwa ravo idivi reUkraine. Zvino mukugadzirisa ndinofunga munozviziva kuti mukugadzirisa nyaya mukati mevamapoka maviri anenge anetsana hapadi kuti nyaya igadziriswe nemunhu ane divi rinozivikanwa. Panoda munhu asina divi raari kutora asi anopepeta nyaya sezvairi obudisa kuti zvii zvingaitike kuti runyararo runge ririmo munyika. Saka hongu zvipitwa neEU zvakanaka, asi zvakatinonokei pakave nekuchinjanwa kwemashoko kwakawanda.
Pataurwa nyaya maibatawo zvakare yekutemerwa zvirango zveupfumi kwenyika yeRussia. Zviri kusiya Russia yakamira papi, Ukraine yakamira papi, nenyika dzepasi rose dzakamira papi?
Zvirango zveupfumi ndinoona sekunge zvinoshanda kana zvichitemerwa panyika diki dzinenge dzaita hundururani dzisingagone kuzvimiririra. Maonere angu inini ndakazvitarisa, zvirango zveupfumi zvekutemerwa Russia zviri kutoisimbisa, hazvisi kuwitira zvaRussia pasi. Zviri kutotaridza pasi rose kuti Russia inogona kutodzedzereka ine zvirango zveupfumi. Zvinova izvo zvaakutoyemurwa nehurumende dzakawanda pasi rose, kunyanya dzekuno kudivi rekutanhembe kuno kuAfrica, vaakutozviyemura. Saka hazvina zvazvinobatsira zvirango zveupfumi, zvinotowedzera kuti zvinhu zviome. Kana Russia iriyo nhinhi, unhinhi hwacho hunotokomba nekuti yaakutoziva kuti mushure mekunge maipa zviranda zvirango zveupfumi hapana zvimwe zvemunogona kuita.
Saka zvingada kuitwa ndezvipi kuti dambudziko rehondo yeUkraine neRussia iyi ipere?
Hondo kana kusawirirana kunopedzwa chete nekutaurirana, kwete nezvirango. Saka zvirango zvekupiwa vaPutin neRussia nevese vanovatevedzera zvaakutopa Russia mbiri, iyo inoya mbiri isingatibatsiri. Zvaakutopa Russia kuti izvirove kundundu kuti kunyange mukadai hakuna zvamunotiita. Ngavagare pasi vataurirane, vaonesane zvisina shamhu dzezvirango zveupfumi, nekuti zvirango zveupfumi kurwa hondo kune chihwande hwande. Saka ndinoona sekunge hazvina zvazvinonyanya kutibatsira. Ende zvirango zveupfumi zvipe zvanetsera. Russia ndiyo yedzimwe nyika shoma pasi rose dzinozivikanwa nembiri yekurima gorosi. Gorosi reRussia tingangoti isusu pasiro ose chikamu chakati ochinorarama negorosi reRussia kusanganisira nyika dzedu dzemuno muAfrica. Russia inozikanwa zvekare neunyanzvi pakutengesa mafuta, zvese mafuta ekubikisa nemafuta ekuchairisa motokari nemumaindastiri kuti michina ifambe. Izvi hazvisi kuRussia chete asi nekuUkraine kwacho. Saka zvirango zveupfumi izvi hazvimborwadzisi Russia chete. Tinopedzisira torwadziwo tese nesu tisina mhosva. Kunyange ivo vemuEuropean Union vamwe vacho vakaita sana Germany sana France tinotoona kuti vari kutorwadziwa.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika, Dr. Alexander Chisero vari paUniversity of Johannesburg kuSouth Africa vachitaura parunare pamutare naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Munewsday mune nyaya inoti mamirioni nemamirioni evanhu muZimbabwe vakatarisana nenzara sezvo Grain Marketing Board richinzi rava kupererwa nechibage nezvimwe zvekudya. Kunaya kwemvura kusina kukwana pamwe chete nekuramba kwevarimi kutengesa gohwo ravo vachida kubhadharwa nemadhora ekuAmerica ndezvimwe zvezvikonzero zvedambudziko ratarisana nenyika. Munewsday makare masangano eMedia Institute of Southern Africa, Zimbabwe Association of Community Radio Stations ne Media Alliance of Zimbabwe anokurudzira hurumende kuti ipindudze mutemo weBroadcasting Services Act kuti ienderane nebumbiro remutemo, vachitivo hurumende inofanirwa kutaura nevashandi mumabasa awa kuti vapewo pfungwa nemaonero avo hurumende isati yadzika mitemo. Kuroniko rinoti mapurisa azivisa kuti vari kuferefeta nyaya yekuti pane vanhu vari kutengesa zvigunwe zvavo, zvichitevera mashoko ekuti pane vanhu vari kutengesa zvigunwe zvavo kuvanhu vanogadzira mishonga yechivanhu. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndichida kukumbira kune Studio 7. Ndinoona sekuti mifenyuro yenyu ndiyo inonyanya kuteererwa zvikuru, kunyanya nekumaruzevha avo vanoiteerera. Ndindiyo inozikamwa ichimbotaura chokwadi. Kumanga madii kujekesera vanhu, kunyanya vari kumaruzevha, kuti vanyatsoziva zvavanonyeperwa nezanupf vachinzi munoonekwa nenzira dzakati dzikati kuti mafotera apa. Ngamadiwo kuvaudza zvakanakawo nenzira yenyu yamunogona nayo kutevhenyura sekuti ndimunoteerera. Vovaudza kuti *265 yeshe inhamba inoita chete kuti uone kana zita rako riri mumagwaro, haisiri nhamba inoita kuti uonekwe pawafutera. Ukajekesera vanhu nenzira iyo ndoona sekuti vazhinji vangavhurika ende vangabatsirika, pane kuti vanhu vafambe vachinyeberwa kumusha vachitorwa advantage nevanhu vezanu uchinzi inhamba inoita kuti uonekwe kuti wavhotera. Ndinotenda kana mukaitawo seizvozvo vanhu vangabatsirika. Ndatenda hangu.
Ini chesizvarwa cheZimbabwe ndinoona ponya ati apa ane divi rakarerekera, nekuti hatingati kana pane mumwe wedu atsakatika chizvarwa cheZimbabwe munoti hatitsvaki mumwe wedu, munotsvaka mune divi. Vaponya ati vane divi ravanaroora vakarerekera. More blessing anofanira kuwanika.
Tinokutendai, tinokutendai nekufumura vanhu vakaita zvisina kunaka. Nyaya dziri pachena vanoti munhu aabva kuta munhu ndeuyu anenge achizivikanwa zviri pachena, asi vanhu voda kuvharavhara, voda kunatsotsura. Kana munhu aine mhosva ngaabati kuzvi zvinokanaa kuda kuvharidzira bati uri kutonga wozionesa kuti ukazi vasunga unobva wapiswa nekusaiti. But ndinoti hakuna nguva isingakwani, hakuna nokutokwana kunge nokutopera kwazvi ndozvaita vanaiti amini kana iti apa tizvakapfuura, hakuna nguva isingakwani. Mwari nomunhu wese azina mosa musika atakwe ende as long chete si chupa panyanga chete kutosunga vanhu vese vamwe kavasunga chinotova chamisa hoyi vachamisa hoyi
magadi va studio 7 ah mujamedi makutoda United Nations jaja tuziro tisine yakanyarara kuda sokutika munyika medu izvi tatambura izvi tatambura hakuna zvokutamba makutoda United Nations amenoti vanhu vezano vakaita sei havana kana mwoyo chaiwo chaa havana kana mwoyo kurwadziwa so vararamira tokuita hana kunaka zvachose kunze kwatinenge tichirega timbobatabatawo tione chouviri hatichadiwa hoya munyika machona ukada kuti utaure unonganyangadiswa saka toponera kupi iyo United Nations yakakuti zi neafrica union neinonziwa sadak wes zvakatiomera unoona chitororo chinoitwa nevanhu ava havadi kuuya mumaredhiyo vanoziva zvavanenge vachiita vanoita basa rekunyepera vanhu kumbunyikidza vanhu ndokwavanogona ikoko
makadiko mukoma hwande ana mukoma dzonga ndikutaurawo ndiri kuno kuchiredzi kuchisambiji tanzwa kuno neproblemu yemwe muindia pane imwe maini anzikuro zimbabwe tinoshandira unoramba ende une utsinyi unoramba nemari unoramba mari dzagazetwa neneki chedzo unoramba nadzo varachikumbirawo ndimunotaura nevakuru vakuru vatimbotiongororawo kuti mainvesta rudzii akadai nokuti atitambudza munharaunda haadi zvekusadevelopment kana chii chaanoita munhu ane utsinye iyeye muindia iyeye ndatenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nengo dzeparamende yeAmerica Senator Richard Blumenthal vedunhu reConnecticut naSenator Lindsey Graham vedunhu reSouth Carolina vanonzi hurukuro dzavo pamusoro pekudzika mitemo inogona kubatsira kudzikisa kutengwa kwepfuti dziri kufamba zvakanaka. Izvi zvinotevera kuurawa kwevanhu gumi muguta reBuffalo kuNew York uye kuurawa kwevana vechikoro gumi nevapfumbamwe nevarayiridzi vavo vaviri mudunhu reTexas svondo rapera zvakare. Zvinonzi pari zvino hurukuro dzavo dzakanangana nekuumba mutemo unoyambira mapurisa kuti munhu ari kuda kutenga pfuti haakodzeri.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC-band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. European Union inoparura chirongwa chekubatsira vechidzimai nevechidiki muZimbabwe kuti vapindewo mune zvematongerwo enyika. Zimbabwe ndeimwe yenyika dziri mumusangano mukuru weInternational Labour Organization uri kuitwa kuGeneva kuSwitzerland. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ichiti mosara zvakanaka.